Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, January the 5th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the hopes and aspirations of women as they start the new year. Most women's rights groups in the country say they are hoping for a peaceful campaign season as the country heads to the polls this year. The ordinary women say bread and butter issues like an improved economy, respect of children and women's rights, access to clean water and electricity, amongst other things, are high on their agenda. Nasi tiri kutarisa zviri kutarisirwa nemadzimai mugoreja. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai mazhinji anoti anoshuvira kuti gadziriro dzesarudzo dzichaitwa gore rino dzichaitwa murunyararo. Mamwe madzimai anoti shuviro yavo ndeyekuti upfumi hwenyika hugadzirike uye kuti vawane mari dzekuendesa vana kuzvikoro izvo zviri kuvhurwa svondo rinouya. Some female journalists described 2022 as having been the most difficult year for them. They say the year was full of traumatic experiences for some, praying that 2023 will see improvements despite it being an election year. Female journalists suffer a double tragedy, that of being a woman and media practitioners. At the same time, they say there is need for psychosocial support for them, as freelance journalist Vivian Marara explains in this video.
Indaba ye safety and security eyama female journalists indaba emele iprioritize ngama newsrooms ngokwawo and ngama media support organizations ngoba esimele siwekwazi ukuthi njengomama nxa usiya gather in your story yakho oqala, you are at risk because you are a woman. Secondly, you are at risk because you are a journalist. And thirdly, at times you are at risk especially nxa usebenzela ama private media organizations. So kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuya gather ama stories, and ukuthi apart from ukugather ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms, because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
That there was freelance journalist Vivian Marara sharing her views on the past year and her aspirations for this year. Zimbabwe is having general elections this year, and women are urging the Zimbabwe Electoral Commission to introduce a braille ballot paper so that they can cast their votes unassisted. The call was made yesterday as the world commemorated World Braille Day. Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu speaks to Yundia Ngwenya, the Matabeleland South focal person for people living with disabilities.
Braille, it is in a matter of a way, a column in a job of a information, and could again lokuzwisisa lokubhala ngayo ukwenza ukuthi lami ngihlaleng ngihambelana lesikhathi.
Ngesikhathi sokuvota uba lokunzima yini kokuvota?
Ngesikhathi sokuvota uhulumende wasinanzelela thina abantu abangaboniyo. Ekunanzeleleni kwakhe wasesithi simbuyele umuntu enginethembayo onguye ngazi ukuthi uzavotela iqembu engiyabe ndilithandile mina endifunayo, kungela muntu ozabe ezangenela phakathi. So kwenza ngendlela mina engiyabe ngithanda ngayo, esivumelane ngayo.
angathakazelela yini ukuthi ngelinye ilanga usiyavota uthole sokule braille ballot paper?
Ngingajabula kakhulu ukwenzela ukuthi noma ngingedwa laphana ngenelise ukubala, ngizibonele ngedwa abantu ababe khona pho ballot paper, ngazi lo muntu okuvotela kungelo omunye umuntu oseceleni waziyo ukuthi khona ngivotele bani. So kusho ukuthi kuyabe sokugcwalisekile lokhuyana ukuthiwa ivoti yami yimfihlo yami.
That there was Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu speaking to Yundia Ngwenya, the Matabelele and South focal person for people living with disabilities. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So please go to VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And excitedly enough, we are now joined by our guest, Diana Kuvea of the Chitungwiza Residence Trust and Pastor Rebecca Makai of the Praise Covenant International Church. I'll start off with Ms. Diana Kuvea, who's in Chitungwiza in Harare. Makadi ku Chitungwiza oko. I what the wadi nare zenya tiskunya so zwika shakanaka ipapo maybe imbo famba ifamba ipamuri. Aha. Okay, maybe let's go to Pastor Rebecca Makai as we try to sort out your line. Pastor Rebecca Makai, welcome to the program.
Well, thank you, Sister Mavilas. How are you?
I'm good. We are looking at the past year, 2022, and also venturing into this year, 2023. What are your views as a woman before we go into your views as a pastor?
I would like to start by saying, hey, compliments of the season. Happy New Year. We are celebrating the grace of God that kept us in 2022. And we are looking forward to a blessed, happy 2023. We entered 2023 positively, according to the word of God, Psalm 65, verse 11. The Bible says, the Lord crowns the year, and he allows it to drip with so much abundance. So we are hopeful that 2023 is going to be a good year. We are positive.
Mm-hmm. Tinoona kuti vatendi vakawanda panotanga goreja vanotanga kutsanya nezvimwe zvakadaro aye avanoti ma 10 days zvakakosha sei kuti vanotenda vawanikwe vachitsanya nezvimwe zvakadaro pakutanga kwegore.
Mazita simavela but ndinoda kuti nditange nditaura njiti kutanga kwegore hakusi kutsanya kunofanha kungoitwa nemakristu. Ndaona nevamwe asingatombhindu machechi unoona vachitsanya kutanga kwegore. Kurakidza kuti zvinokosha kuziva kuti muupenyu Mwari pamberi, Mwari kutanga, ini ndisati ndafamba. Zvakafanana nevanhu vanenge vachigadzira nzira vachazofamba, vamwe vanozotanga kuma 10 days asi takatanga muna December. Tinonzwisisa kuti haurongedze rwendo wasvika mugore, saka isi takatanga muna December, gore richitanga kubva musi wa 1 kusvika musi wa 21, tatichirwawo nehondo dza 2023, tichitsvairawo nzira nekukumbira Jehovha kuti vativhurire makwara, vatsvaire nzira, vatitungamirire, vabvisewo zvibinga mupinyu mugore rigova gore rakaropafadzwa. Saka natazotanga pa 10 days takungotenda kuti tavamo Mwari, titungamirire famba inesu.
Mhm. Tinoona imi munoita zvimwe zvirongwa zvakawanda zvinonangana nemadzimai enyanya kugara mudzimba nezvimwe zvakadaro. Pane zvirongwa here zvamakagadzirira iro gore zvarinora 2023?
Zvakawanda sisima velas kutanga sezvatataura izvo zvikune madzimai ari kusangana mubatanidzwa wemadzimai ari kusangana pamaprayer line vachinamata saizvozvi kusvika musi wa 10 wapera sezvamataura vari kusangana manhere ega ega pamaline vachinamata vamwe vasangana machechi mukati megore imomo mutine misangano yemadzimai gore rino isinoenda inonzi Women of Dominion tinenge tiri kuIndiana sangano reWomen of Dominion rinosangana gore negore mustate yakasiyana siyana gore rino tiri kuIndiana gore rinoya 2024 inenge iri kuno kwediswa nahuru yadzo kuMinnesota tiri kukukoka imese kuWomen of Dominion uye tisangane ikoko uye tine zvakare kusangana kwatinenge tichiita kwakasiyana siyana tinoti makingdom conversation ekukurukura kwemadzimai atinopota tichisangana pamaline tichibatsirana tichikurudzirana nekupanana simba mugore kuti tirambe takashinga uye kuti tikwanise kuachiva aya atinoti maresolutions atakaisa pasi nemagoals atiri kuda kuachivha gore rino.
Batai makadaro tichadzoka kwamuri tomboenda kuna muzvare Diana kuvheya vari kuchitungwidza. Tinokuchingamidzai parunhare. Aiwa, tinoziva kuti heye kuZimbabwe pari zvino malines ari kuti netsei saka ndichangoti gagaga kuti tinoona zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya. Imi semadzimai zvii zvamungati muri kutarisana nazvo gore rino zvamungada kuona zvichisanduka kana kuti zvamuri kufadzwa nazvo? Batai zvenyu makadaro tichambuti tiedze zvakare nhamba dzenyu tiri kunzwapo kubva kuna muzvare Diana kuvheya vechitungwidza Residence Trust vari kuchitungwidza vari kuti pari zvino kuchitungwidza kuri kunaya magetsi zvakare hakuna saka line hari kunyatsonzwika asi pane zvandanzwa vanga vari kutaura ivo kuti nyaya yekuti vana vaende kuchikoro ndo nyaya iri pamwoyo pavo nemamwe madzimai akawanda vari kuti ivo mari dziri kutambirwa neveruzhinji pari zvino vari kutambira mari mulocal currency kana kuti RTGS asi kuzvikoro kuri kudiwa mari yekunze. So they were hearing from Diana Kuvea of the Chitungwiza Residence Trust in Chitungwiza, who is explaining to us some of the challenges that women are facing. Unfortunately, she says it's raining and there is no electricity, so the line is not as clear as we would like it to be. But I'll go to Pastor Rebecca Makai. Pastor Rebecca, tinoona kuti iro gore rino igore resarudzo. We are going to be facing, it's an election year. What is the church and women doing? Are you praying for elections in Zimbabwe? How do you contribute to what's going to be happening this year?
Ndingati mazvita sisi mavhelasi sekutaura kwatiri kuita kuti gore richitanga kudai chinhu chikuru kuru chiri kuitwa nesu machechi. We are actually contributing through prayer and fasting. Intercession, we are interceding for our country to be peace. As I'm talking to you right now, there is a prayer ongoing for 40 days that was organized by Bishop Samuel Manyika. That is, it's a group with over 1,000 people. We are praying for the elections and we are praying for Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much. Tombobvunza murimirwa mai kuti pane zvamuri kuita here semadzimai semakereke kuna matiro zvinhu zvakadai sekuvhurwa kwezvikoro tichizotarisa zvakare kuti pachange paine sarudzo iro gore rino iri.
Itokwadi simavhela tiri kuwana kwatichinamata pese pa10 days dzatiri kunamata tiri kusimudza maelections tiri kukumbira runyararo. Tiri kukumbirawo kuti Mwari vatipewo kunzwisisana rudo pakati pedu kuti parege kudeuka ropa vanhu vave nekusununguka kutaura nekusarudza zvavanoda vasingambunyikidzwe. Saka inyaya iri kunana kunamatirwa zvikuru sei kudeuka kweropa kuti vanhu vanzwisise kuti aiwa kutonga kwenyika haisi hondo iyi kungoti vanhu vawane kusarudza zviri pamwoyo yavo. Saka tiri kutsanya tiri kunamata. Nyaya yekuoma kwezvinhu zvemuZimbabwe ichokwadi tiri kutsanya tiri kunamata uye tiri kubatsirawo zvakare. Hatisi kungotsanya nekunamata but tine zvatiri kuitawo kubhadharira vana zvikoro tiri kunowo isu vari kure kunze tine vana vatiri kubatsirawo kubhadhara zvikoro nekungotsanyawo ikoko tiri kuita tichisusukidza kuti zvinhu zvirerukire vanhu. Tiri kunzwisa kuoma kwakaita zvinhu nyika yedu yeZimbabwe especially nenyaya yecurrents yekuti vamwe vanhu vari kutambira mari yeZimbabwe inova maRTGS bond asi kuzvikoro nemahospitals vari kuda US vanhu havana kwekuiwana.
Maybe if you can just go a little bit into some of the programs you say that you're doing in Zimbabwe to assist, especially in schools by paying school fees. Where are you doing these projects?
Ini ndakadzidza kufa kose panonzi pamuti unokura primary school. Saka ndinowanikwawo ndichingotiwo kana ndakwanisa headmaster ndotaura navo ndocommunicata ndobhadharawo tobatsira vana vechikoro vatokwanisa kubhadhara 10 kana vangani zvavanenge vakwanisa kubhadhara. So ndozvimwe zvinhu zvatiri kuita uye tiri kuchengetawo zvakare nherera vana vanenge vari mufakosi. Ndakakurira mufakosi. Tina Pastor Olivia Chizema vatinawo as a contact vanotsvaga vana vakadaro. Tinotumira mbatya, tinotumirawo chikafu uyezve tinoona kuti vana ava vabhadharwa maschool fees. Tiri kuita izvi murudo kungoti vana vedu muZimbabwe zvinhu zvititi rerukirei nekuti unofanira kuziva kwawakabva.
That's a very, you know, noble initiative. So what would you urge at the women out there who say, hey, I'm not able to assist, like I, you know, especially in the diaspora, you are talking about starting in the area where you grew up. What's all are you urging other women to do as they look for how they can assist back home?
And you know, kurudzira kuti ichokwadi upenyu hwediaspora vanhu vanofunga kuti hwakareruka mari inowanikwa nyore. Upenyu hwediaspora hwakaoma chokwadi, asi unogona kutangawo kunyange kubhadharira mwana wehama hama dzako chaidzo chaidzo. Dzimweni dzenguva tingade kubhadharira vatorwa but vana vako hama dzako dziri kusafa, vana vasikuenda kuchikoro kumusha kwawakaberekwa. Saka uyatitange mumba, charity begins at home. Batsira vanhu unokwanisa kubatsira, then wochikwanisa kuona kana mumwe chete wekunze unogona kubhadharira kana mwana wepa next door kana mwana wepa chikoro pawakambodzidza kungokumbira ndoda kubhadhara vana vairi chikoro ingava primary ingava secondary. Saka there's always somewhere to start. Hazvireve kuti tirikutibhadharira 1,000 people even one waunoti ndoda kutora commitment yekuendesa kuchikoro zvinogoneka izvo.
Thank you so much. Please stay on the line, and before we go to our listeners, let us take a short break.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
We are now back, and thanks for watching Live Talk tonight. It is now time to hear from our valid callers, the stakeholders of this show. So we will be trying to get to our listeners. And while we are trying to get to our listeners, we'll also be having another promo, which will be coming up soon. But I'm not sure if I still have Ms. Kuvea on the line, if we can go to her before we go to the other promo. Hello, Mzwane Kuvea. Hello. Hello. All right. Okay, Pastor Pindaye Nyupachirongo, I think lines of Zimbabwe Parishino adzina kumira zvakanaka. So let's go back to our pastor, Rebecca Makai, if you're still on the line, and just tell us, so for you, as this year begins, especially for the women listening out there, how do they plan out their year?
Well, women are getting into groups. Mm-hmm. We have people on various groups on WhatsApp. Some are planning projects, like I said. Some are planning, like, building projects together, where they are putting their monies together. We have people joining various groups, initiatives in Zimbabwe, where others are starting banks. So these are all women initiatives. We have women who are grouping, coming together to send things back home, helping with sanitary wear, helping with clothing, helping with medications, nurses. So these are all initiatives I've seen women doing in this country to help in some countries, Zimbabwe.
Mm-hmm. Saka murikuti imi madzimai mazhinji vari kubatana uyezve vachiungana nyanya padande mutande kuti vaedze kubatsira kumusha.
Hongu sisimavhela tiri kuzviona mune zvikwata zvemagrupu akasiyana siyana, maWhatsApp emadzimai vari kubatana kutanga mabhizinesi, kutanga mabhengi, kutanga kusimudza nyaya yekuti vanhu vabatsirane, madzimai masanitary wear nezvimwe mapchikiseni nemanesi ari kuuya pamwe chete vachironga kuya kuZimbabwe kuzobatsira nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatiri kuona mudiaspora zviri kuitwa izvozvo zvinotifadza kuti vanhu havasingori mudiaspora but vari kurangarira kwavakabva.
Mm-hmm. Thank you so much. And while we're trying to get hold of our callers who actually wrote us the messages that we should be calling them, let's hear more about VOA programming. Let's hear more about VOA programming as we wait to get some of our callers.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Don't forget that you can actually send us a message as we are on the show right now. We are checking our messages to see what you're saying on all our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And would like to hear from you if you have your New Year resolutions that you'd like to share. Kana muine shamurukuda kutaura mchida kumoresa amane shamari. Chirongwa ichinde chenyu, wonekai mchipinda mchirongwa, tichikurukura tichinzgo kubwa kwa muri, kutijija makataritira gore reja iro rino. Arigaindi tukire shakare kuna mufundisi makai tombozo kakua muri. Tichitari sauti mamuri kutaura imi kutipane misangano ye mbatanizwa ya makatari sana na yoye mazimai. Vanduanga pinde seimi misangano ya kada ii?
Ndingango titi manamba ndino kwanisa kutindi pevanu. Vanu kwanisa kubata president wedu Pastor Marvelous Ndole Women of Dominion. Namba dzavo dzine 201-679-5621. Pastor Marvelous Ndlovu 201-679-5621. Vanokwanisa kundibata ini Pastor Rebecca Mri Secretary weWomen of Dominion. Namba dzangu dzine 651-440-8737. Uyu musangano tinosangana madzimai kubva kumastates akasiyana-siyana kamwe chete pagore. Ndo musangano watinosangana tichingotaura nerurimi rwechishona. Kune imwe zvakare misangano zvayo inenge iriko sezvakaita International Women of Faith inotungamirwa naDr. Letina Geranyama. Namba dzavo dzapasa Letina dzinoti 508-353-4646.
Aiwa tinotenda rikai timboverenga zvanga zviri kunyorwa nevamwe vari pama live stream nesu. Tunoona kuti pana Raymond Sitima ari kuti I'm watching you from Mount Darwin. I'm getting you very clearly. Aiwa tinotenda mukoma Raymond Sitima. Pane Violet Nyamindu Mukwecheni ari kuti happy new year auntie. Aiwa happy new year kwa muruo zvakare. Vamwe vanga vanyorera vachiti vada kufonerwa pana Mhlanga Ziyawe angati ndifonerei Chabalala Mushipe Hurungwe Malaicha Simba Rei Hlachwayo. Aiwa tinokutendai mese tinoziva kuti sekutaura kwaita Muzvare Diana Kuvheya vari kuti ivo magetsi ari kuti netsei kuZimbabwe saka mafoni haasi kunyatsobatika zvakanaka. Asi regai tidzokere zvakare kwamuri pastor kuti timbonzwa Pastor Makai kuti you know you were talking about some of the other events that would be happening this year, and you also spoke about some of the initiatives that you are actually doing in Zimbabwe. How can you maybe urge other women to also take up some of this challenging of helping back home? What would you say?
I would say it's okay if you know that by yourself you cannot do it. Join others. Get in touch. For example, in Women of Dominion, we have a group of projects. Women are being led by Dr. Natsai Zhou. She's the one who leads a project for albinos, people living with albinism. And it's a project that you can join and support. Sometimes you don't have to be starting your own organization, but you can join others. Like I'm talking about, we are paying fees for children. You might not be able to do it at a large scale, but you can support those who are doing it. At least you're playing a part. So I encourage all those women who say, how can I do it? I don't know how to do it. Reach out to us, and we can always come together, you know, and always when people come together, something big always come out of it. We're not trying to do it. Praise God. International Church is doing also so many different initiatives, and we would love to partner with people to be able to do more in Zimbabwe than do by yourself.
Thank you so much. We're hearing there from Pastor Rebecca Makai of Praise Covenant International Church, and we also heard from Diana Kuvea of Chitungwiza Residence Trust. That brings us to the end of our show. We would like to thank you all, our guests, and also all, of course, you, our viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying good night, Zimbabwe.